Murikutarezve mari parakaburitsa mashoko aro takaona kuti mashoko aya ari pakuda kuti isu varairidzi nevashandi vose tinge tiri kuwedzera kutambura panhamo yatiinayo panguva inoyi nekuti tichitarisa mari dzatiri kuwana hatikwanisa kuwana mari iri mari inoshanda iri mari yebepa yatinotenga yatinonotora mumabhanga tichitarisa isu sevarairidzi tinoshandira muzvikoro zvemumaruwa kumabhanga kunopiwa kana $20 and pama $20 acho haukwanise kana kukwanisa kuiwana nekuwanda kunenge kwakaita vanhu zvino tinoshandisa mari dzemaplastic money dzavakutaura dzakafanana nemaswipe ecocash pase panenge pachidziwa kushandisa ecocash panenge pachichajwa iko zvino vakuti paswipe futi pane mutero uripo zviri kuwedzera kuti bvisa futi pamari yacho yatiri kunzi tinowana inova mari yakashota pamari yakanga yakataurirwa tichitarisa kuti mari dzedu dzakapedzisira kukwidzwa kudhara muna 2013 uye dzakwidzwa kudaro mari idzi dzanga dziri 1:1 neus dollar dzadziri us dollar asi vakati bhodhi noti kuuya kwaraita ra 1:1 tikagara pasina vamangudya isu sebazi revarairidzi vekuvaruwa reamalgamated road chas union of zimbabwe
makambovabudza here nezvechichemo chenyu
vamangudya havana kuda kutibudira pachena vakaramba vaine humbipindoga vakati aiwa zvicharamba zvakadai inenge iri 1:1 asi takavaudza kuti mapolicies enyu aya ari pakudzvanyirira isu zvinovaunza zvemutero zvoreva kuti zvichava nekuti tapudza pamari yatiri kuwana zvekare tinoziva muna 2015 vakangoerekana futi vatora mari yedu yavaiti 7.5% vachiisa kupenjeni mari iyi vaiitora iri mumaus dollars asi iko zvino zvava kuti mabond notes kune us dollar inenge riri akaunti yayo kureva kuti mari iyoyo imari yatakabirwa uyezve mari yese iyi imari iri kuda kushandiswa kuti kugutsa ivo vari kumusoro kwedu uku saka isu sevashandi ropa redu kushanda kwedu kuziya redu ndo riri kunge richishandiswa pesa apa kuti isu tingorambe tichitambudzika kuti tirambe tichinonga svosvo nemuromo
saka pari zvino motora nhanho yakadini
isu sevashandi tichaunganidzana sebato rinomirira varairidzi wese sangano rinomirira varairidzi wese wokumaruwa takatotora nhanho iyoyo yekuti tichaunganidzana toisa tsamba dzenyunyuto mumadhistricti ese emumaruwa emuno muzimbabwe tichiratidzira kuhurumende kuti no danho ravatora iri isu hatisi kurifarira kutambudzika hatisi kuda pamusana pekuti ivo vari kuisa mapolicies anotidzvanyirira isu sevashandi
sangano renyu revadzidzisi rine simba here rokuchinjisa hurumende pfungwa pane zvainenge yatara
chinonzi chara chimwe hachiswanye inda asi isu tiri kutaura nezwi revarairidzi wose wemumaruwa saka takadaro izwi revanhu vose vemumaruwa revanhu vose nevarairidzi vose vemumaruwa nevashandi tichange tichibatana zvekare nemamwe masangano akafanana nazctu kuti tinge tichisa nhunha dzedu idzo dzidzi saka tinoreva kuti tinokunda pachidanho chatava kutora pane zvino kuendesa nhunha dzedu kuhurumende
pane zvese zvakataurwa negurukota rezvemari uye nagavhena vereserve bank hapanawo here kana chimwe zvacho chakakufadzai
aiwa hapana kana chakatifadza isu tingade kutaura chokwadi isu tiri vashandi kana pasina zvinhu zvinobatsira kuvashandi tinoti hapana chacho chingatifadzi tinoda kuti vange vachiudzawo zvinhu zvinenge zvichiwawo nepundutso kuvashandi vari kushandira hurumende ino uyezve nekuva nekunyika yose nekuti isu vashandi tine mhuri dzedu tine vabereki vedu vatinochengetawo saka isu hatina kufara zvikuru nezvavakaburitsa mumashoko avo.